Chekutanga chatinofanira kuti nyatsozwisisa sevana veZimbabwe ndechekuti hurumende inofanira kunge ichiita mabasa akaita seiwawo nguva dzose zvisina kutarisa kuti uyu abva kuchechi ipi kana kuti uyu ndokwamai vapi kana kuti uyu ndebato ripi. Ndo zvatinokurudzira kuti vanhu vese vakafanana kana kuchinzi hakuna kunaya mvura kana kuchinzi kwaya COVID. Idambudziko rinowira munhu wese zvisinei nebato rakamirira. Ende chavanofanira kuziva ndechekuti kana yava hurumende wahurumende yemunhu wese kusanganisira uyo asika kufariri, kusanganisira uyo asina kuvhotera asi unenge wahurumende yemunhu wese. Zvichireva kuti tinofanira kuita inonzi pachirungu parental responsibility. Chinoitika ndechekuti munyika muno mudambudziko radaita nerekuti bato rezanup f nehurumende zvakafanana kuti hapana mutsauko wekuti izvi zvaakuitwa nezanup f izvi zvaakuitwa nehurumende. Saka vanhu vezanup f vanoshandisa zvinhu zvakaita sezvekutora mukana wezvinhu zvehurumende zvinosanganisira even mainput, kusanganisira izvo zvaibatsira vanhu vanotambudzika.
Regai tinzwe kuna vagakanje. Vagakanje, munoti negwaro reZimbabwe?
Ndaita basa igwaro rakanyorwa nevanhu vakaita inonzi pachirungu research. Ini chandafarira ndechekuti mukoma wangu ari kufunga kuti hurumende ine zvayakabatsira nazvo vanhu. Dambudziko ravo ndiri kufunga kuti vezanup f havasi vanhu nekuti vakawana kubatsirwa. Dambudziko ravo rechipiri ndiri kuti vari kutaura zvinhu zvavasina shuwa nazvo. MDC Alliance haina chainotaura chekwaro zeevha nekuti haizikanwa ikoko ende haiendeko. Saka iri gwaro rakanyorwa nevanhu vane first hand information. Uyu munhu watiri kutaura naye munhu ane ruvengo rwake rwaainarwo nehurumende ari kutadza kubvuma kuti hurumende yakabatsira vanhu zvisinei nekuti ndevamadhuku ndevezanup f ndevemc. Mubvunzo wenyu wanga uri pakuti vanozvitorawo sei kuti hurumende yakabatsira vanhu nechikafu. Kana hurumende yakabatsira vanhu nechikafu ichinzi yakabatsira zvinhu zvezanup f, kunyaya yekuti vanhu vese vekumaruzevha ndevezanup f. MDC Alliance kana variko ndekuyo nekuyo, asivo vacho MDC Alliance hapana ari kukomplena kuti haana kuwana chikafu. Saka mukoma wangu zvaari kutaura haasi kukwanisa kupindura mubvunzo wamabvunza imimi. Ari kupinzawo yake nyaya yekuti ingana itori topic yakazvimirira yega. Tiri kudhiskasa pamusoro pedhokumendi rakanyorwa riri kutaura kuti hurumende yakabatsira vanhu kumaruzevha. Iri chokwadi vanhu vakabatsirwa. Zvekuti vakabatsirwa ndevebato ripi hazvina pazvabuditswa as long vari vanhu vekumamisha, as long vachitambudzika.
Regai tinzwe kuna vatachoya. Vatachoya,
tinenge tiri kuda kutaura zvinhu zvakafanana asi kuti tichizosiyanisa kuti vamwe vane definition yemunhu inosiyana neinonga tinge tichiziva. Isu tiri kukurudzira kuti vana veZimbabwe wese anozomwana waZimbabwe anenge achida rubatsiro senguva yatiri inei yakaoma kudai yekuti vanhu ivhe vanozvitengesera zvinhu zvavo zvavanotengesa zvinoputswa zvichiitwa zvakasiyana siyana, inguva yekuti tibatsire munhu wese anenge ari mudambudziko anenge achida kuti abatsirwe. Ngazviwanike zvichibatsira munhu wese ari muno muZimbabwe anenge achida rubatsiro rwakadaro.
Vagakanje, zvii zvingaitwa mune ramangwana kuti zvematangiro enyika zvisapinzwa munyaya dzechikafu?
Chikafu hachigone kungodonha, chonzi vanhu nhongaimega. Chinotowana munhu anopa. Munhu wacho anopa apa nhongo mwana wechikoro kuti aupe chikafu. Panotsvagwa anonzi macommunity leaders. Community leader anenge ari padhuze ndikansela. Kansela wacho kana ari wezanup f toita sei? Totora akaruza here wemgc kuti ape vanhu? Ndiye anopa vanhu. Dai hurumende yedu isusu ichisarudza vanhu isingade wemgc, maMP MGC Alliance ari muparliament vakapiwa wezanup f mota yavakapiwawo. Vakapiwa vezanup f madiplomatic passport yo vakapiwawo. Ari kupiwa zanup f mari allowance yayo yemapolitical parties fund. MGC vari kupiwawo wobirana. Saka hapana chiri kuitwa nezanup f chekuti inosarudza vana vemgc. Kusvikira nanhasi tinorekognaiza kuti MGC Alliance ipolitical party inoexista ine pamurumo bati iriko. Saka handisi kuona papoliticize, asi kana muchiti chikafu chiite zvekudonhedzwa ndege dzofamba dzodonhedza panapa vanhu vanonga vega. Yobva yaenda panext vanhu vanonga vega, tobvisa macommunity leaders.
Regai tinzwiona vasachoya, zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe vasachoya kugadzirisa dambudziko ramasimudza irori?
Chikafu ndozvi kunoshandiswa kanezano kukambena makore ese aya. Ndozvavanoita zvuma inputi ekurimisa chingava chikafu zvingava zvakasiyana siyana zvinouya mumacommunities especially kumaruzevha. Ndozvavanoshandisa vachichizvibvira kuti kana ukasakunda MDC tiri kunyima chikafu, ukasakunda takati tiri kunyima chikafu. Iwo masabhuku iwawo hakuna kana sabhuku anoda zanup f nokuti sabhuku adabudiriro munyika. Asi nenyaya yekutyisidzirwa nekuvhundutsirwa ndo saka muchizoona senge munofunga kuti masabhuku anosapota zanup f. Inyaya yekuvhundutsira, regerai kuvhundutsira vanhu muone zvinoitika.
Vagakanje, mashoko enyu ekupedzisira.
Chichemo chemukomana uyu chekuti zvinhu zvehurumende zviri kupolitisaizwa nezanup f, ndaandichifunga kuti chichemo chiri kuenda kuhurumende. Ende urumende yacho yavari kuchemera ndeipi iyo vasingabvume kuti urumende iripo yacho iri constitutional. Saka zvinonetsa kana une chichemo chausingazoti chinoenda kunani.